zviri kuitwa nehurumende nemamwe makambani akazvimirira chigananga it's worse off than chibharo chaitwa munomu. Kubata mushandi senhapwa, havana kana gwaro rinovabvumidza kuti vabate washandi nemuto uwo.
Munoti nemashoko ari kubva kuZimbabwe Human Rights Commission.
Zviri kutaurwa neHuman Rights Commission ndizvozvo zviri pachena. Hazvisiri pamutemo zviri kuitwa izvi, hazvisiri ethical, ndezvinhu zvisina kana tsarukano.
Hazvina tsarukano nemhaka yei?
Chekutanga ndechekuti kana mushandi achishanda, contract of employment it does not contemplate kuti mushandi achazonzi the employer anomuforceredza to introduce things into his body. Handizvoba. Chechipiri ndechekuti hapana chinoratidza kuti mavaccine aya anoshanda zvekudzivirira chirwere checovid. Chechitatu ndechekuti hapana chiri kuratidza kuti ukabaiwa covid maside effects acho ndeapi. Zoreva kuti mushandi angangozviise munjodzi nekubayiwa izvozvo.
Saka munoti zvoitwa sei?
Chiripo ndechekuti munhu wese pasi rese ane mvumo yekusarudza zvaanoda kuti aitwe, patikurari zviri zvekurapwa. Ndo mamiriro akaita mutemo even wedu in international.
Sesangano rinomirira vashandi, muchaita sei nenyaya iyi?
Isu sezeCTU tiri kushushikana nezviri kuitwa nemaemployer nehurumende isi. Tichatora matano pamutemo ekumeka sure kuti vashandi maintres avo ari protected.